Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 ndinodzokorora uri musi wechipiri gumiguru 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child, United Nations ichiti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Mapurisa anoburitsa mazita evanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema nehutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora kuEsgodini. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri webato rezanu PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. United Nations inoti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Asi sangano iri rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino kumwanasikana sezvo tsvakiridzo yarakaita yakaburitsa kuti pamaminetsi gumi oga oga mwanasikana mumwe chete ari kufa nekuda kwemhirizhonga munharaunda dzavagere. United Nations inotiwo mwanasikana mumwe chete pavatatu vega vega anombunyikidzwa. Vanasikana vasati vabvazera vanoroodzwa, vamwe vachizofa vachisununguka sezvakaitika muZimbabwe kuvanasikana vatatu kukereke dzemapostori vanoti nokutenda hwaramba ane makore gumi nemashanu akafira kubhikita kumasvingo, mumwe mwana ane makore gumi nemashanu Febi Munyafi akafawo kwamarange achisununguka. Izvo zvinoteverawo kufa kwaana Machaya aive nemakore gumi nemana akafa panonamatirwa neveJohani Marange kuManikaland kwakare. United Nations iri kushora zvikuru zvakaitika izvi ichikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi nekusunga vakapara mhosva. Mumashoko kuvatori venhau, sangano iri rinoti kuroodza vana vasati vabva zera kuchikora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose pasi peUnited Nations. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe vanogara vachivimbisa kuferefeta nyaya idzi, asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Zvichakadaro, mamwe masangano munyika ekunze ari kushanda zvakasimba kusimudzira vanasikana nekuvawanisa zvikwanisiro. Mumwe ari kubatsira vanasikana nezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads ndimuzvare Tinaishe Ringisai. Ngatinzwe hurukuru yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mitira nobva kumasvingo. Acho International Day of the Girl Child. As you know, kuti this year theme yedu inonzi It's Our Time, Our Right, Our Future. Saka I came up campaign, you know, just one pet campaign for the girl child. Tukuda kuti tiende oku jimbo nikuma misha kuti kune vamwe vasinga tokwanisi kutenga mapenzi chaiwo. Saka ndiye kuti just one pet campaign kuti tibetsere mwana asinga tombokwanisi kuwana zvachose. So ndozvatiri kuita as we celebrate, tikucelebrata but hatichifungawo someone ari pasichugwetiko kuti akwanisi kwako. And so we are going to do it on a Friday maybe, but tichaenda kupa vanasikana mapedzo Friday.
Saka pari zvino mune vamwe here vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just met with my friends and na organization and family.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambira nawo sei nechirongwa chenyu ichi?
To be honest with you, last year takambokolekta 14 mapeds shama mitambo. Tinongoenda kucommunity and around our friends, business people in Mashingo. And all are not there. You just want to tell me, come to my pets and give us my pets. You know, donita. That is how we have been making.
Chaka kusundai, kutimu pindo muchirongba chaka dai chi.
Okay. What happened is, you know, inyaya, when we start talking about menstruation, inyaya, okay, my community, that chiri, I see inyaya, katunuduka. For example, it's not the time that the chiko make my pets. Tara kumbira munhu mane kushamisika dzi. Tetuki nabodzi yezema ke birthday menstruation. So, you could have everyone understand that this is something that happens to a woman's body and it's okay and it's totally normal. Campaign ni katuku ni tatu kwindu dzavakana chete but I'm saying vakomana ne vanhu you should also understand this is normal and it's not something to be
kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumasvingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanokuwana ikupi?
Tina vanowanisa pa
0774-565-222. Vanga vari murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Tina Ishe Ringisai vanozivikanwa nerokuti Miss Tina vari parunare kumasvingo naEvans Dzininga weStudio 7. Mapurisa aburitsa mazita evanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema neutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora papurazi rinonzi Rodros kuEsgodini neZuro. Mumashoko padande mutande reTwitter, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati vanhu vakashaya, vanoti vaKesari Sivanda, vane makore makumi mashanu nematatu, vaIan Mudimba, vane makore makumi matatu nemasere, vaSimon Mudlongwa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaNelis Wangeri Dlamini, vane makore makumi mana nemanomwe, vaLuzivo Chuma, vane makore asina kuziviswa, Oliver Mudimba, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaBafana Moyo, vane makore makumi mashanu nematatu, vaEngland Moyo, vane makore makumi maviri, vaTavanhu Mpofu, vane makore makumi mana nematanhatu, uye vaMenelis Ngwenya, vane makore makumi maviri, kana kuti 20. Mitumbi yevanhu ava yakaendeswa kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kuti inovhenekwa navana mazvikokota. Mutori wenhau Abigail Rumbidza Igamanya aitungamira sangano reGender Media Connect Zimbabwe akashaya neZuro uye ari kuchemwa nevanhu vakawanda munyika ave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai vamuzvaye Gamanya, amai Otilia Dlamini kana kuti Mai Kalisto Bvunza Wabaya vaudza Studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwenguva pfupi vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya. Vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aaishanda.
Abigelasi yagwanza rinoshamisa rindisingazive kuti ticharisa ani. Abigelanga ari mubatanidzi wemhuri anga achibata mativi ese emumhuri. Ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake. Anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona ende ndinorombo kuti sise muri tarasikirwa kubasa kwavo varasikirwa nyangwe nyika yarasikirwa anga ari mwana anga nechipo chinoshamisa.
Amai Dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare.
Saka urongwa huripo ndewekuti achauya bodi yake kuno kumba mangwana chitatu yorara mumba Thursday morning yonovigwa kuWarren Hills.
Vamwe vakashanda namuzvaye Gamanya muyaedze zvenawo amai Molly Chimanda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Abhi aiva munhu akasununguka angari munhu wekuti mukushanda naye aiti vakasi vechidiki achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba. Saka tirikusuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu. Ndakashanda naAbhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapa nhau takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira nanhasi zvichiri kunetsa kutambira.
Izvi zvatsinirwa navamahara Goteka nyanzvi mune zvetsvakurudzo vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiita siya gwanza guru.
Tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutapwa nekubudiswa kwenhau Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose. Takashanda tese kubva mugore ra 2014 tichishanda nema media houses kugadzira magender policies kudzidzisa vatapi venhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume mukutapwa nekubudiswa kwenhau tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa zvakare vawane mikana yekuve masources of news.
Amai Mary Chiunda, shamwari yamuzvaye Gamanya vaudzawo Studio 7 kuti mufe anga ari chipanga mazano.
Kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa munhu vaive sisi chipanga mazano vaiti kana pane chiri kukunetsa ukaenda ukanomubvunza munhu anga asingakwanisi kujaja munhu but aitora aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadai kunge wadai so achikusimbisa whatever zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo.
Vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadande mutanda akasiyana siyana vachichema muzvare Gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita. Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mufe akashanda kubatsira masangano enhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afambe achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vachinyora padande mutande reTwitter, mapurisa ati asunga Robert Machira, tinotenda wekweche naBranwell Marime vari kupomerwa mhosva yekuponda Onesimo Mavhingire mumagaba kumbare nematanda musi wa7 mwedzi uno. Vanhu ava vave nemavhiki akavanda vachirwira nzvimbo dzekutengesera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare, kanzura Danford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vachaedza kuvhura musika mukuru wemupedzanhamo.
Blessing Zulu chokutanga nechekuti maita dambudziko mumbare kuglenizwi nevange maareas munoziva vanhu vazhinji vakuita zvokutengesa vachiveza vachiita zvakasiyana siyana mabasa emaoko vavanda kudarika zvakanga vambori before so rava dambudziko resiti rekutafana kuti tapureplan siti yedu redesign so we should actually try to kutsvaga kutoita sei kutigadzire master plan yaakusuta zviri pazuva ranhasi but chimirira izvozvo tomboti at least vanhu vavanoko kushandira pekutengesera pakanaka pane mvura pane matoilet
saka muri kuita sei pari zvino
zvatiri kuronga ndezvekuti zvatiri kuronga kuti maybe in the next few days tiite reopen mipedzanhamo mipedzanhamo ichapinda vanhu 1800 vachanga vashandira imomo vaitengesa hembe vaitengesa zvakasiyana siyana even zvechiwanhu so ndo plan iripo so taita musangano westakeholders this week kuti finalize nyaya iyoyo then after takamusangana iyoyo tobva taita make sure kuti tabuda nedate yatinowirirana naro renext week kuti tovhura vanhu votanga kutengesa vasingadzingiriri vasingapisirani vasingatukani ndodonzo riripo panguva yekuteera inei then zvakare tidozovhura maketi inonzi chavasha maketi iri padhuze nenational sports stadium apo
panokwanisa kutengesera vanhu vakawanda zvakadii
panokwanisa kupinda vanhu 3500 people so tichabatana nemamwe mapazi anokwanisa kutibatsira kuti paitwe mastructure zvakasiyana siyana vashande then madesigns emamaketi anosanganisa mafree markets takataura panguva yapera iyo kuti akausina munhu achaita informal trading muharare asikashandiri padesign iri approved so all informal activities dzanga dzichiopata muharare dzichashanda panzvimbo iri approved padesign iri approved so kutanga kuti madesigns ari approved ematakshop madesigns ari approved emafree market madesigns ari approved emahome industry madesigns ari approved emapeople's market vanotengesa madomasi zvakasiyana siyana so hakusina any informal activity ichaitwa muharare isina structure iri approved
sei mafunga kutora danho iri
waita daro taona kuti vanhu vawandisa so by failing kuregulator topesa takushatisa guta boy vane chidonzo resmart city smart city ndo order smart it smart city ndo panga paine structure iri approved iri uniform iri agreed
sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare kanzura Denford Ngadzore vari parunare muHarare makare naBlessing Zulu weStudio 7 Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inofara nemutongo wedare repamusoro wekumisa kutorwa kwenzvimbo dzemafuro dzevanhu vekuhange kuti pava kwenzvimbo inoitirwa mijau yemotokari yepamusoro-soro kana kuti Formula 1. Wange Rural District Council inonzi yanga yatotengesera kambani inonzi Stelix nzvimbo inosvika mahekita mazana mashanu nzvimbo yekuvakira pekuitira mijau yemotokari iyi. Izvi zvaipa kuti mhuri zana kubva kumisha inoti Chiwode, Kachecheti neMananga dzirasikirwe nenzvimbo dzemafuro. Mumatare wange Rural District Council yanga ichiti inoda kuunza budiriro munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magreta Zimbabwe Lawyers for Human Rights vanova mukoma Josephat Chuma vari kushandira vari kuofisi mahofisi edu kana kuregion yekuBulawayo neMatabeleland wakapindira panyaya yanga yanetsa kuhange kumavillage matatu amataura iwawa kune vagari vekuhange vanga vachida kubviswa zvisiri pamutemo zvine chisimba vachinzi vabve panzvimbo dzavakakuzvarirwa dzavakarerwa vari kunzi vaendeswe kwavasingazoti vachaendeswa kupi kana kuti zvichaitwa sei saka panyaya iyi vakatanga nekunyora gwaro retsamba vachibvunzawo vachiexercisa kana kuti access to information irimo muconstitution
vaikumbira kuti kudii vamafunda
vari kukumbira kuti tiri kukumbirawo kuti mutiudze kuti ramangwana redu richange rakamira sei saka hazvina kuzobudirira kuti wapindurwa vana kupindurwa pavakanyora tsamba iyoyo vakatoiginiwa nehwange Rural District Council nekambani iyoyo yanga ichida kuita zvemijawe saka wanyunyuta kudaro wakazoona kuti hwange Rural District Council yanga yatopa kambani iyoyi 500 hectares dzenzvimbo inova nzvimbo inofuru yavaifudzira zvipfuyo zvavo nzvimbo yakakura chaizvo vakati ako izvi zvazvipi ndopa vakazotaura nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma Josephat Chuma
vakaita sei vachuma pavakasumwa nyaya
vakwanisa kumhanya kudare kuti mutemo wana Communal Lands Act unotaura kuti kana muri kuda kuita zvinhu zvakadai havasi kuramba development kwete, asi vari kuti ngazviitwe pamutemo. Udzaiwo konsultaiwo wagari wari kuno kuhange kuti tira kuita zvakati, zvine mabenefits akati, uye zvichakuafektai kana zvichakubatai nenzira yakati. Saka izvi zvinokwanisa kuitwa. Ndozvawakanyunyuta kuti aiwa apa paitwa zvinhu zviri pamutemo, zvinhu kana zvichida kuitwa ngazviite pamutemo.
Zvinenge zvichifanira kuitwa sei pamutemo vamafunda?
Uyezve vanhu havangobviswi kungotandaniswa kunga zvinhu zvinonzi imhuka. Vanhu vane kodzero, kodzero dzavo ngadziremekedzwa. Wakataurawo kuti aiwa iyi arbitrary eviction, mubumbiro inoprotect kana bumbiro rinochengetedza vanhu kubviswa zvechisimba. Vanhu vasingazivi kuti vachaendeswa kupi, vasina kuudzwa kuti muchakombanzetwa here, mucharipiwa here, kana kuti muchavakirwa dzimba here, kana kuti muchapihwa pamwe pekugara pakati, kana kuti mafuro enyu muchamapihwa kwakati. Saka dare rekuhigh court rakapa mutongo imomo naSeptemba imomo majemanje tazokwanisa kuzoupihwa izvozvi written judgment yacho, iri kuti izvi siyai zvamakaita izvi kupa 500 hectares dzenzvimbo yemafuro yevagari vekuhange hazvisi pamutemo. Judge Kabasa kuBulawayo wakapa mutongo iwowo.
Muri kuumirirawo here vamwe vagari vari mumativi mana enyika kana kuti kuhange chete vamafunda, zviri kufamba sei?
Tiri kwese kwese, Zimbabwe Lawyers Union iri kwese kwese. Nyaya ino dzamuri kuona dzairi kubata inyaya dzevanhu dzanetsa kuchilonga makaona tichimhanya tichida kupindira, dziri kunetsa zvakare kwakawanda wanda kunzvimbo dzakawanda kunanana Mutoko, dziri kunetsa kunana Chipinge makaona tichimhanya mhanya zvakare kumisa kubvisa kwewabviswa kwevanhu neChipinge ikanzu zvakare. Saka tiri kufara kuti chidani intervention yedu yakwanisa kuti vanhu vasangobviswe zvechisimba panzvimbo dzavo dzavakazvarirwa, dzavakakurira, dzana sekuru wavo, dzana baba vavo, dzana mbuya vavo. Zvinhu zvakakosha izvi, zvinhu ngazviitwe pamutemo. Vanhu ngavamakonsautwewo, ngavataurwewo navo, vopawo input yavo, voudzwawo kuti aiwa muchabatikana pakati asi tiri kugadzirisa kuti musaafektwe nenzira yakati. Takazoona zvichiitika kuna Nachiyadzwa zvinhu makore akapfuura zvokuti pari zvino vanhu vakabviswa kwaChiyadzwa, munongowanzwa zvavari kutaura vachichema chema kuti nzvimbo dzatakaiswa hadzina mafuro, dzimba dzatakavakirwa tichinzi takubvisai kunzvimbo dzenyu dziri kutsemuka.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yekuLesotho, vaSam Matekane vebato richangoumbwa reRevolution for Prosperity vakashamisa vakawanda pasi rose nekukunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutaura nhasi pamberi pemusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vachikumbira zvimwe zvombo zvekurwisa Russia. Vamwe varimi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvekurimisa zvikuru fotereza, izvo zvavanoti zvichaita kuti vadzore ndimo dzavo mwaka uno. Vorima padiki pekungoti vakwanise kuwana cheuviri, asi vasiri kutarisira kuzotengesa zvakawanda. Vamwewo ndivo vanoti vave kungotarisira kuzvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika, chePresidential Input Scheme nepfumvudza, sezvo ivo pachezvavo vasiri kuona vachikwanisa kutenga zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kubaya gejo pandima dzakakura. Murimi vagadzira chirumhanzu ava vari kurima vari kumvuma vanoti zvikwanisiro zvose zvinodiwa nemurimi kuti akwanise kudzokera mumunda mwaka uno zvizere muzvitoro, asi chipingidzo chikuru kushayikwa kwemari nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Zvinoita kuti fama adzokere mumunda zviripo, asi chisipo imari nenyaya dzekuoma kweikonomi. Of course, zvichibvira kumashure shure zviri nyaya dzidzi dzamaassumptions. Asi ndinokwanisa kutaura jekerere kuvateereri venyu kuti zvese vamaZimbabwe nezvimafarmers vari redi kupinda mumunda at any given time kana mvura ikangovapo.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanoti mitengo yefotereza, mbeu nezvimwe zvinodiwa nemurimi kusanganisira diziri iri kukwira zvisina shumo.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Mutengo wemafuta uyo waitengeserwa varimi nemari yomuno inokwidzwa katatu kana kana pamwedzi woga woga. Uri mutengo watiri kuona papampu uri kudhurira varimi zvikuru. Mafertilizers mamwe makambani ava kutengesa nemari inopfuura $60 mari yokunze. Magetsi ari kuramba achikwidzwa zvakanyanya. Asi mari yakapuwa varimi haichinje, inongoramba iri imwe cheteyo kusvika mwaka unotevera.
Vachirumhanzu vanoti kunyanga hazvo mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya, varimi vanozongowanawo kufema kuburikidza nezvirongwa zvehurumende zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme, izvo zvinogovera varimi mbeu nefotereza pachena.
Zvisinei hazvo, hurumende yamanangagwa inozopindira pane nyaya yamunozonzwa kuti chimbeu inopiwa musha woga woga. Nenyaya yepfumvudza iya yamakomba iya, vanoradza kuti ukarima pasho manini ipapo nembeu yawapiwa nehurumende nefertilizer yapiwa nehurumende, unokwanisa kubudisa gohwo rinokwanisa kuti mhuri yako irarame.
Asi amai Jiti vanoti kunyanga hazvo zvirongwa zvehurumende izvi zvakanaka, zvinonyanyobatsira varimi vadiki vepasi zvichisiya varimi vepamusoro vari pachena.
Hongu, zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa. Zvekare nyangwe dai zvichiwanikwa, zvava kudhura zvakanyanya zvokuti varimi vava kukoniwa kutenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo semaonero avo, mitengo iri pamusoro yezvinodiwa pakurima inogona kudzikisa gohwo zvakanyanya. Dr. Chitambara vanoti kunyanga hazvo hurumende ichimbobatsira vamwe varimi, mwaka uno inotofanirwa kupindira zvakasimba kuitira kupa rutsigiro kuvarimi vakawanda.
Mitengo yacho iri pamusoro zvekuti vamwe varimi vazhinji, of course tinoziva hedu hurumende inosimbozobatsira vamwe varimi through various input support schemes aripo, but pari zvino I think chatingangoemphasize ndechekuti mitengo yemainputs eagriculture iri pamusoro zvakanyanya, uye zvinogona kuaffecta production nemayields. Hurumende yakasapindira kuprovida support kuvarimi vazhinji.
Tsagare 50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D kana kuti yepasi rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 kusvika kumadhora makumi matanhatu kana kudarika. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi yakonzeresawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichatowedzera dambudziko rekushayikwa kwechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe inoshandisa mari inoita $662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi cheve chidiki cheThe Connection na8pm, tiri kutaura nevechidiki nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the African Child. Pakucherechedza zuva iri, United Nations yati kusimudzirwa kwemwanasikana kunosimudzira nharaunda yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare, uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndekusuye mina Gaino Saidi.
Soku isika atisenda baku vi.